right after the international news.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manero anasi uri musi wechina mbudzi 19, 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland and West, amai Mary Muliswa Chikoka, vobatwa nechirwere cheCOVID-19.
Kana basina tekulaisa, pasina masinja acho, I don't think the 7.4% growth in GDP because of the growth in agriculture.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzopa maonero adzo paurongwa webudget renyika regore rinouya. Kusatambidzana masimba kuri kuitika muAmerica kunonzi kunogona kuti nyika iyi ivhiringidzwe zvakanyanya nedenda reCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland and West, amai Mary Muliswa Chikoka, vanonzi vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muongororo yaziviswa nhasi. Amai Muliswa Chikoka vanoita gurukota rechitatu kubatwa nechirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo tisina kubata amai Muliswa Chikoka Mbune kuti tinzwe divi ravo, mushanda anochengetedza amai Chikoka vatendai mautsi vati chokwadi kuti amai Chikoka vabatwa vaine chirwere cheCOVID-19. Iva amai Muliswa Chikoka vazivisawo paTwitter yavo vachiti vabatwa nechirwere ichi uye vari kutenda vashandi vepachipatara cheChinoyi Provincial Hospital. Kubatwa kwaamai Muliswa Chikoka neCOVID-19 kunotevera kubatwa zvakare kwevadzidzi vanomwe vepachinoi University of Technology vakabatwa vaine chirwere ichi mushure meongororo yakaitwa pavanhu makumi matatu nevasere nezuro mudunhu reMashonaland and West. Pavanhu ava vashanu vavo vanhukadzi, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi mudunhu iri pamazana matatu nemakumi matanhatu uye vafa mudunhu iri vava gumi nevaviri. Vakafano bata chigaro chemukuru mudunhu mubazi rezveutano vaGift Masocha vati izvi ndizvo zvakabuda paongororo yakaitwa mudunhu ravo. VaMasocha vati vanokurudzira vanhu kuti varambe vachitevedzera zvinokurudzirwa nezveutano zvekuzora maoko mushonga, kupfeka maface mask nekuchengetedza mukaha wakafanira pakati pevanhu pangave pakugara kana kufamba. Mutauriri weChinoyi University of Technology, Dr. Tapera Msekiwa, varamba kutaura nezvenyaya yekubatwa kwevadzidzi ava nechirwere cheCOVID-19. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kanawo kumutevedzeri wavo Dr. John Mangwiro sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzichinetsa kubata. Asi vaimbove gurukota rezveutano vaHenry Madzorere vanoti hurumende inofanirwa kusimudzira mabasa ayo ekudzivirira kuti chirwere ichi chisapararire muvanhu. Kubatwa kwevadzidzi ava nechirwere cheCOVID-19 kunotevera kubatwa kwevamwe vana 122 pachikoro cheJohn Talak Secondary School mudunhu reMatabeleland North Sondorino. Zimbabwe yava nevanhu vanosvika zviru zvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nemumwe kana kuti 8981 vabatwa nechirwere ichi munyika yose, zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi matatu nevatanhatu nezuro. Vanhu vapora kuchirwere ichi vava zviuru zvisere nezana nemakumi masere nevana kana kuti 8,184 zvichitevera kupora kwevanhu makumi maviri nezuro wakare. Vanhu vafane chirwere ichi vave mazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe chete zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu nematanhatu kana kuti 56 miriyoni uye vanhu vafa vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti vanodarika 1,357,000. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti kunyange hazvo Zimbabwe iri kurwisana nedenda ranetsa pasi rese reCOVID-19, vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano weparamende wekuzeya budget regore rinouya, vanwe vati kukura kwehupfumi uku kuchatsigirwa nemabasa ekurima, asi vati kuti izvi zviitike nyika inofanira kuwana mvura yakawanda, izvo zvinove zviri kutarisirwa nevanoona nezvemamiriro ekunze.
One is a good rainy season. That we need a good rainy season. Number two, we need to continue.
Tinoda mwaka une mvura yakawanda uye tinofanira kuisa mari yakawanda muzvivakwa nezvimwe, kutengesa zvinhu zvakawanda kunze kwenyika pamwe nekuona kuti denda reCOVID-19 harirambe richipararira.
Vatiwo zvirongwa zvakaita sepfumvudza nezvirongwa zvemadiridziro matunhu akawanda munyika ndizvo zvichasimudzira mabasa ekurima gore rinouya. Asi vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya, vati havabvumirani nemaonero avanwe vachiti kuti mabasa ekurima abudirire, vanhu vanofanira kuwana mbeu nemafotereza zvakachipa, vachiti zvirongwa zvakaita sepfumvudza chete hazvibatsiri kana pasina zvekushandisa.
Kana pasina fertilizer, pasina masiza acho, I don't think to say that 7.4% growth in GDP because of the growth in agriculture.
Vanwe vati mubhajeti ravo regore rinouya vachatsigira maindastri zvakanyanya, asi vakasimbisa kuti vachaisawo mari yakawanda kudzidzo neutano. Vati kunyange hazvo vasingazosvike pachiga cheAbuja Declaration, icho chinosungira kuti dzihurumende dzishandise zvikamu 15 kubva muzana zvemabhajeti adzo pautano, vari kunanaira kusvika pachiga ichi. Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vati zvinofadza kuti hurumende iri kuedza kusvika pachiga ichi, asi vakatiwo hurumende inofanira kusimudzira upfumi kuti ikwanise kuita budget rine mari yakawanda.
Totarisawo kuti dai hurumende yakwanisawo kugadzirisa mabasa ezveupfumi kuitira kuti kana pachinzi papihwa 15%, 50% yacho ngaive mari inobatika, ngaive mari ine udzamu, ngaive mari inokwanisa kupa sanduso kana kuti punduso yatiri kutarisira kumabasa ezveutano. Nekuti kungoti 15% chete hakusisina zvakuchareva takatarisana neekonomi yeZimbabwe.
Panyaya yekuti sei hurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo mihoro inogutsa, vanwe vati hurumende inobhadhara vashandi vayo mari yakawanda chose kana zvichienzaniswa nevamwe vashandirwe. Vati mushandi wepasi muhurumende anotambira zviuru 14 zvemadhora, asi kune mamwe maindastri vashandi vachitambira zviuru zvina pamwedzi. Vanwe vatiwo vachaisa mari yakawanda munyaya dzekuwanisa vanhu mvura mumaguta nemadhorobha sezvo dambudziko remvura ratekeshera munyika. Maofisa Auditor General akabudisa gwaro rinoratidza kuti mvura yanetsa mumaguta nemadhorobha zvekuti vanhu vave kunwa mvura ine tsvina yesewage. Vachitaurawo pamusangano wanhasi, gavhuna webhanga guru munyika Dr. John Mangudya vati bhanga ravo richaona kuti mabhanga ashanda zvakanaka pamwe nekuita zvinhu zvinoita kuti mitengo yezvinhu igadzikane. Vati havasi kuzorega makambani embozha nhare achiita madiro ajojina sezvaanga ave kuita nguva pfupi yapfuura. Izvo vanoti ndizvo zvange zvichiita kuti mitengo iite chamuramba mhuru.
That money did not have any origin. Yaingonyuka mufungi kungomuka nyaya mari yapa mafoni. That's what we are saying, and that is a failure of our systems, of those who are breaking them.
Vachitaura pamusangano uyu, nyanzvi munyaya dzeupfumi zvakare vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati zvinofadza kuti hurumende iri kugadzirisa mabasa ekuita bhizimisi munyika. Vati zvakakosha kuti hurumende irwise nyaya dzeuori pamwe nekuona kuti zviwanikwa zvashandiswa zvakajeka uye zvinobatsira nyika vachiti izvi zvikaitika nyika irasikirwe nemari yakawanda nenyaya dzeuori sezviri kuitika pari zvino. Vanhuve vanotarisirwa kutura budget regore rinouya nemusi wechina zvoro rinouya. Budget iri riri kuumbwa pachishandiswa hwaro hwenational development strategy 1 uhwo une chinangwa chekuunza zana rezviuru zvemabasa pagore kwemakore mashanu anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wevatongi vematare edzimhosva Judge President George Chiweshe vazivisa kuti dunhu remashonaland west richange ronzwi kwanyaya dzemudare repamusorosoro kutanga gore rinouya. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachiweshe vati vatongi vose vanofanirwa kubatwa zvakaenzana zvisinei kuti mutongi wedare remudunhu kana dare repamusoro rehigh court.
My view is that this must be repeated in every province. Otherwise, we have officers experiencing different conditions of service. Our conditions would then be different. So the JSC must be prepared for better conditions for everybody in every province.
Maonero angu ndeyekuti zvinofanirwa kuitwa mumatunhu ose kuti tisawane vatongi vematare vachibatwa zvakasiyana.
Vachitaurawo pachiitiko chimwe chete nhasi pavashanyira matare ari kuvakwa muchinoi, mukuru wevatongi vematare dzimhosva munyika Chief Justice Luke Malava vati huori hunofanirwa kupera pakuvakwa kwezvivakwa zvehurumende. Justice Malava vati chivakwa ichi chakanonoka kupera sezvo kuine makambani akapiwa basa rekuvaka asi aingomora mari kuhurumende asina basa ravaiita.
We have had experience with some contractors who simply are there to collect money because they think the public case never dries up and they can go and get money, go and buy a Mercedes Benz, go back and get another chunk of money.
Takaita dambudziko nevamwe vavaki vanofunga kuti mari yehurumende haipere. Vanongoda kutora mari yehurumende vanotenga motokari asi vasina kushanda vachibatsirana nevamwe vanhu muhurumende.
Justice Malala vati chakakosha kuti hurumende iongorore kuti makambani ainenge yapa basa ari kushanda here zvinoenderana nemari yaanenge apiwa.
It's not just the contractor's fault. It's the fault of the person who is driving that project. It's the fault of the people who are driving the project. Because the client...
Zimunguwa isi mwosho ya vanovaka. Nekute vanenge vachitirwa basa, vanenge vasipo. Nekute havana hanya. Nguva dzakawanda mushanda anoshanda kana achitariswa.
It is not there. A contractor can only do the best he...
Chivakwa ichi, icho chave nemakore anodarika gumi chivakwa, chaifanirwa kupera muna zvita gore rino, asi chave kupera gore rinouya muna kurume. Nokuda kwekutadza kupedzwa kuvakwa nenguva nemakambani emunyika ayo aipuwa mari asi asingashande, hurumende yakazopa kambani yekuchina kuti ipedze kuvaka mahofisi aya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kusatambidzanwa kwemasimba nechimbi-chimbi kuri kuitika muAmerica pakati pemutungamiri wenyika pari zvino vaDonald Trump veRepublican Party pamwe nevakasarudzwa semutungamiri mutsva vaJoe Biden vebato remaDemocrats kuri kushamisa veruzhinji pasi rose. Nyanzvi idzi dzinotiwo kushayikwa kwemushandira pamwe uku kunokwanisa kuwedzera uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika iyi sezvo pasina urongwa hwakajeka pakutambidzanwa kwemasimba. Hurumende yavaTrump haisati yatambira zviri pamutemo kuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika uye vaTrump pachavo vakatokwidza mumatare kupikisa kwavo zviri kubuda mumavhoti ari kuverengwa mumatunhu akasiyana-siyana vachiti zvinhu hazvina kufambiswa negwara rinotarisirwa. Gakava rekutambidzana masimba iri riri kuitika panguva iyo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira muAmerica. Kunyangwe hazvo vaBiden vakatodoma chikwata chavo chiri kufambisa nyaya dzeCOVID-19. Dambudziko riripo nderekuti chikwata ichi chinofanira kupangana mazano nevakuru vakuru vezveutano muhurumende yavaTrump, izvo zvisati zvaitika sezvo bazi reGeneral Services Administration risati ratambidza chikwata chavaBiden svumbunuro dzekushandisa mahofisi ehurumende pamwe nekupiwa mari inosvika mamiriyoni gumi emadhora. VaBiden vanofanirwa kudoma vanhu vanosvika zviuru zvina vachange vachitungamira mapazi ehurumende pamwe nekuva nezvinzvimbo zvepamusoro-soro. Pavanhu ava chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi mashanu vanhu vanofanira kutambirwa nedare reSenate kuti vatore zvigaro zvepamusoro-soro muhurumende. VaBiden vari kutarisirwa kutora mhiko yekuva mutungamiri mutsva musi wa20 ndira 2021. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vanoti kunonoka kutambidzana masimba kuri kuitika kuchaita kuti dambudziko reCOVID-19 riremere America zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganyauye weStudio 7.
Ndinoona Marvelous iproblem kuti nedambudziko ratinawo reCOVID-19 kuwanda kwariri kuita particularly muno muAmerica zvinoda kuti management aripo or maadministration aripo aweke neadministration iri kuuya yavaTrump ndiyo yanga iri kuita zveCOVID-19 for the past 6-7 months. Saka yavaBiden pairi kuuyawo muna January vafanira kutanga from scratch, vanofanira kungoita build on what the Trump administration has been doing. Saka kuti vasatambidzana mapepa is a big problem that can lead to loss of more lives.
Taona ivo vaBiden vemaDemocrats vachitotaura zvamabva kutaura izvozvi kuti kusatambidzana kwemapepa yakunogona kuwanikwa vanhu vachirasikirwa neumwe upenyu imwe muno muAmerica. Asi zvii zvingaitwe apa?
Zvinofanira kuitwa ndechekungoti it's like a relay, right? Panoitwa relay paya vanhu vanotambidzana chitanda, haumbomiri umwozo tora chitanda. That way maefforts anga ari kuitwa so far like development yevaccine nekuti inozodistributwa sei haafane kuti paite a break, zvinofanira kunge zvine continuity. So what should happen is vari kubuda vamutungamiri Trump vanofanira kushanda nevekwaBiden, ndosaka vane transition process zvokuti vaite bring each other up to speed as to kuti malogistics ekuti sei vaccine ichadistributwa sei around the United States, working nemahospitals, nemastates, malocal communities, and so forth. So that requires a lot of effort and getting connected. So you don't want to start that in January 20th. You want to start now.
Munoona pane zvichazosanduka here kubva ipo nguva dzinoidzi kusvika pachazotorwa matomu navaJoe Biden munandira gore rinouya?
Zvatinoona ndezvekuti maelections akatoitwa muAmerica and palocal level mavhota akakaundwa. Zvinofanira kurangarira vanhu ndezvekuti mavhota ayaya epa anga ari kuitwa taivhotera president, tovhotera senator, tovhotera governor on the same paper. Saka it's very hard kuti vamwe vese ava vari kufara nemaresults. President chete ndo vari kuti hainini ndakabirwa, but magavenors nemasenators nemacancellors palocal level ari kuti maresults is what we know. Because saka chatiri kutarisira ndechekuti because of that hapana enough evidence yekuti vaTrump varambe vari kuti hanono ndakahwina. Saka even vakaenda kumakoti vari kudismisswa, malawyers avo mamwe akateta pull out of malawsuits vari kuti hanono we can't stand for this. Saka we expect kuti vaBiden January 20th vange vari kuita take over semutungamiri weAmerica.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari kuNorth Carolina naMavelous Muhlanganyauye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoona nezvevapoteri pasi rose rinoti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvinomwe vatiza kubva mudunhu reTigray muEthiopia vachienda kunotsvaga upoteri kumabvazuva kweSudan. United Nations inoti vanhu ava vari kutiza kurwisana kuri kuitika mudunhu reTigray pakati pemauto ehurumende nechikwata cheTigray People's Liberation Front. Kambani Amazon iri panguva yakaoma muFrance, umo vatungamiri vemasangano evashandi pamwe nemasangano akazvimirira varikurudzira kuti veruzhinji vasatenge zvinhu kana kushandisa Amazon munguva yezororo reChristmas. Amazon iri kupomerwa mhosva yekushandisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 mukuita zvisiri pamwero pamwe nekuomesera makambani madiki ayo ari kutatarika. Asi kambani yemuAmerica iyi inoti iri kuwanisa mabasa kuvanhu vakawanda vemuFrance. Munambudzi 2017 vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakapindigurwa nechisimba nemauto mushure mekutungamira nyika kubva muna 1980. Vaimbova mumwe wavateedzeri vavo vaEmerson Mnangagwa, avo vainge vamboenda muupoteri kuSouth Africa, ndo vakazodzoka vachitora chigaro chekutungamira nyika. VaMnangagwa vakadzoka munyika musi wa22 Mbudzi vachivimbisa vanhu shanduko vachitiwo izwi revanhu ndiro izwi raMwari, vachikurudzira kubatana munyika. Vakavimbisa zvakawanda zvinosanganisira kugadzirisa upfumi hwenyika, nyaya dzezvematongerwo enyika, kurwisa uori uye kudyidzana nedzimwe nyika. Zvimwe zvinhu zvavakavimbisa, vakavimbisa kuzviita mazuva zana chete vachangotora masimba apo vaitoshanda nemusi wesvondo. Asi mubvunzo uripo ndewekuti vaMnangagwa vazadzikisa here zvavakavimbisa mhuri yeZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nengu yeZANU PF vari nyanzvi nyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda pamwe nemutauriri webato reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMawarire.
MaZulu hapana zvatiri kuona zvitsva, nekuti mukatarisa vaishanda navaMugabe ndivo vacho vari kungoshandawo iye zvino. Ende anhu hamungati kana imimi manga mune mombe dzenyu dzamakabopa pachipani modzirimisa kwemakore makumi matatu nemanomwe, pamunenge mati machinja kuti yaiva isiri kumuforo ndoyamakuisa kumuforo, mungati mane mombe nyuwani here? Nai vaZulu hationi kuti pane chinyuwani. Tinoona kuti vanhu vaingovapo ivavo, mukatarisa chief secretary wavaMugabe anova ndiye like prime minister, ndiye unongova chief secretary wavaMnangagwa. Mukatarisa maminista vana upamuchinguri vana vachiwenga vanhu vaingoshanda navaMugabe. Mukatarisawo vaMnangagwa kunyange makatarisa chiso chavo, munoona kuti munhu watochembera chaizvo. Saka chamungati chitsva pana vaMnangagwa vaingova muhurumende yavaMugabe kubva 1980 chingava chitsva kudii? Hapana. Tisingati panga pana vaMugabe zvinhu zvanga zvakanaka, iyo zvanga zvakangoshata, asi iye zvino zvaipisisa. Hatingati munhu kana mune musha wenyu iwe nababa wako ukatandanisa baba wako kuvabvisa pamusha ipapo, ungati wavaka musha mutsvairi? Aiwa.
VaMponda, hanzi munambudzi 2017 vanhu vakabereka zvavo katsiga kane moto.
Kana tichitarisa nyaya yenew dispensation versus old dispensation, tofanira kutarisa direction yenyika kuti nyika iri kunanga kupi. Pfumi wenyika hwanga waderera zvisingaiti nenyaya yemasanctions neamwe mapolisi aitedzwa muold dispensation. Saka tochitarisa new dispensation yakauya nemapolicies. Chekutanga kwakaita transitional stabilization program TSP yakastabiliza upfumi hwenyika. Maprice aikwira every day, asi maprice akastabiliza akadzikama. Nyika ikaintroducer its own currency, the Zimbabwe dollar, which is stable now. And kugadzisa upfumi hwenyika haisi event, it's a long process. Totarisa semamwe maprojects ari critical akafanana ne road inobva kuGold Bridge ichienda kuHarare yoenda kuChirundo. Road iyoyo yanga ine makore chikutaurwa nezvayo, ichimonzi ichagadzirwa. Road iyoyo tiri kutoona kuti izvozvi yapa almost 30-40% completion. Zvinoratidza kuti new dispensation yakauya neaction, kwete lip service kana maslogan. Aiwa. Ende izvozvo zviri kuitika nekuti izvozvo after TSP chirongwa chiri kutanga muna January cheNDS, National Development Strategy, chirongwa chinosumudzira nyika pakuratidza kuti munhu wese muZimbabwe anenge achitarisirwa kunge achikorawo mari inoenderana neupenyu kuti anorarama upenyu huri decent.
VaMawarira, hatingakumire iripo.
Nyika hainzi yachinja nekuda kuti pagadzikwa 16 kilometers dzomugwagwa. nyika inzi yachinja nokuda kuti pane chidocument chanyogwa chinonzi National Development Strategy 1 kana kuti Transitional Stabilization Program IO. Upenyu hwavanhu hunoonekwa kuti hwachinja nekutarisa standard of living. Pakabviswa vamugabe maticha massive servants vaiwana mari iri equivalent to about $600. Yes, zvino the same people ivavo vakupuwa any equivalent ye $30. Ukoti upenyu hwangu hwachinja. Hanzi andamboona improvement iri in the negative. Security chayo yevana veZimbabwe yava very compromised nokuda kwechihurumende chemusengabere. Kubva pakaenda pakatora masoja power nechisimba, takaona vanhu vachipfugwa muma streets vangava demonstrator. Vese majournalists ataura kuti kune mari dzabiwa, vamwe vakatiza munyika, vamwe vari mutorongo. Kwanza hakuna minister vakasungwa. Minister vakasungwa ndiani? Obadai moyo aenda kuninguku akachena akasunga tai ane mabodyguard
kandai ire kupedzisira vamponda
zviri kutaurika zvekuti maticha the government nemateachers vawirirana pamari dzekuhora kwemateacher nyaya kusungwa kuma minister handizi kuti ava vari kutaura zvakutaura havasi kuona here zviri kuitika kumatitari kwachaicho kuti maminista ari kusungwa chaizvo chaizvo
nyanzvi munyatso zvemabhanga vari nhengo yezanupf vagilbert mponda manzwa zvakare kubva kumutauriri webato rinopikisa renational patriotic front vajelas mawarire vaviri ava vanga vari parunare muharare yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media
Achirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Mavhe makadiko nemburi yose yeZimbabwe yakuda nekufundisa mwoyo. Aiwa ndinoda kutaura nezvenhau yechirwere chedenda recoronavirus. Aiwa chiri kuchiona chikuramba chinoenderera kumberi kunyika dzatigere kuno na South Africa. Zvanga kuti vana veZimbabwe zvichiwa vazvichengeti nekuzvibati zvataa kuenda kumazore rechrismas nenhu zvakarema uye fuda kutaura nezvenhau yekuamerica. Aiwa maitira tichava tirambo handiona ari maitira akaipa nokuti vanoziva kuti vakabirwa kana munhu achinge akabirwa regai acheme zvichemo zvakwe inga vamwe vanhu vanochema wani saka zvoriita vatirambo ini ndiosaripota ndinozvitsigira nokuti chine chakanaka hapana zvakaipa zvaimaringe nezvari kuita nokuti vanoziva kuti vakahwina saka tichiona zvine mavhoti ari kungoverengwa nanhasi nzi akavhotwa musi wa3 nhasi uno wati wa musi wa19 kuva kuti aiwa zvinenge zvine chitsotsi saka regai tione kuti vatiraza kuti pane madominion software yanga ichikaunda isinganyatsokuisa saka regai tinokwanisa kuperera saka isu tinofarira vatirambo tinoona vatirambo aita zvakanaka saka zvinhu zvakakosha kudai pamunoitawo malife talk maiunzawo vanhu vanotsigirawo vatirambo nokuti variko kwete kungoudza vanhu vanoronga vaomboti ndinotenda
makadiko vatereri nevashamarari vestudio 7 sitandi mukoma kuda ari kutaura kuna mibhiya aiwa kuno kunamibhiya tinofara tiri kuidhibanyasha namwari iri nyaya yekorona kunoko aiwa takangobviswa mamesures elockdown ndakuona makesi edu achidzika up to zero tinonzi korona kunoko tiri kuita edu zvekungonzwawo kune nyika dzimwe dzakaita sana South Africa neZimbabwe asi tichingoti mwari ndavaitire nyasha avachengetedze vanhu vese hakusi kutaurako kwekudada kuti kunoku takagarika aiwa zvinhu zviri kungofamba zvakanaka kunoku pari zvino tinotenda
ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington
muchirongwa chewomen's round table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyaya yekurwisa chirwere checovid-19 uye sarudzo dzemuamerica sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare gurukota remashonaland west amai mary muliswa chikoka vanobatwa nechirwere checovid-19 nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzopa maonero adzo paurongwa hwebhajeti renyika regore rinouya kusatambidzana masimba kuri kuitika muamerica kunonzi kunogona kukanganisa nyika iyi mukurwisa chirwere checovid-19 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsiNdebele.